Monitoring Kuruwe World Council of Churches, Reverend Dr. Olei Fix Vaid, vati kuondomoka kweupfumi kunoshushave dzisvondo pasi rose, uye vaudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanotarisira kuti hurumende ichagadzirisa upfumi kuitira kuti vanhu vagare munyika mavo uye vachirarama zvakanaka. Vachitaura nevatori venhau, Reverend Vaid vati chikwata chavo icho chine nhengo 13 chauya kuzotsigira basa riri kuitwa nedzisvondo muZimbabwe, zvikuru sei munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, dzidzo nezvimwe. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vatiwo rutsigiro urwu rwakakosha chose sezvo rwauya nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Vari kuuya nenguva yakakosha zvikuru, nokuti gore rinouya takatarisana nemaelections. Saka vari kuuya kupa estatement yokuti takatsigirana namachechi zvemachechi zvaari kucontributa kunyaya yekuti nyika yedu iende kumaelections akasununguka uyezve pasina mhirizhonga pamaelections iwayo. Saka isapoti yavo tinoikurudzira zvikuru nokuti inoreva zvakawanda kwatiri semachechi.
Vatiwo vafara chose kuti vamunangagwa vavaudza kuti vedzisvondo vane basa guru kusarudzo, zvikuru sei mukudzidzisa veruzhinji kuti nyika iite sarudzo dzisina mhirizhonga. Reverend Mutata vati hurumende inotsigira mabasa edzisvondo uye vamunangagwa vatendawo rutsigiro rwakapiwa nevedzisvondo kuvarwi vehondo yerusununguko.
Ataura kuti utungamiri hwekereke hwakakosha paprocesi yokuvaka nyika. Saka zvakasiyana nemafungiro avamwe vanhu vekuti vanoti chechi haifani kuva involved, but ataura kubva pachena kuti anoziva kuzvidzana kwakaita chechi neprocesi yokusununguka kwenyika yedu kubva time yeliberation. Anorecognisa mubato wechechi kubva panguva yekusununguka kwedu, anorecognisawo mubato wemachechi even paprocesi yatiri kuzvidza.
Panyaya yekushungurudzwa kwevamwe vedzisvondo vakaita sapasta Evan Mawarire napasta Patrick Mugadza, Reverend Mutata vati vedzisvondo havafari kana vamwe vavo vachishungurudzwa pamusoro pekurwira kodzero dzevanhu kana kutaura zviri kuitika munyika.
Pane general position yandinayo yokutanga ndeyekuti hakuna munhu anofanira kusungudza kuti ataura position yake maererano nenyaya yemamiriro akaita zvinhu, nokuti iyoyo iri muconstitution. Constitution yedu inopa kodzero kumunhu wese wese kuti ataure pfungwa dzake, maonero ekuti zvinhu zvakamira sei.
Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana nevamapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra chisati chabuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.